Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mana neumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zimbabwe iri kugadzirira kuvaka imwe mbombi kana kuti pipeline inobva kuBaira kuMozambique kusvika muHarare. European Union yapa mari yokubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumadhorobha nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi mamwe nemumwe 3991 zvichitevera kufa kwevanhu makumi mana neumwe 41 nezuro. Vanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 696 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mapfumbamwe ane makumi matatu nechitatu zvine mazana maviri ane makumi maviri 1,933,220. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru makumi masere nezvina zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 1,084,392. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvisere nemazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevana 117,954. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana mashanu nevaviri 93,502. Zimbabwe iri kugadzirira kuvaka imwe mbombi kana kuti pipeline inounza mafuta kubva kuguta reBaira muMozambique kusvika muZimbabwe. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure mwemusangano wemakurukota. Amai Mutsvangwa vanoti mbombi iyi ichavakwa nekambani yehurumende yeNational Oil Infrastructure Company yakabatana nekambani yeCoven Energy iyo yakanyoreswa munyika dzeSouth Africa neUnited Kingdom. Amai Mutsvangwa vanoti chinangwa chekuvaka mbombi iyi ndechekuti pave nembombi mbiri dzinobva kuBaira dzichisvika kuHarare kuti Zimbabwe ive musimboti wekufambiswa kwemafuta mudunhu reSADC. Asi mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nyaya iyi yaifanirwa kuendeswa kudare reparamende yozewa yozoshambadzwa kuruzhinji rwevanhu yobva yaiswa pamatenda zviri pachena. Tabata amai Mutsvangwa vakati titaure nemukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDoug Munatsi avo vati tivatumire mibvunzo tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu. VaMaguhu vanoti nyaya iyi yatotanga nenzira yakaipa.
Chiratidzo chekuti nyika iri kuenda mberi ndechekunge hurumende ichiti kana pachida kuitwa project, especially project yakakura kudaro ende inosanganisa makambani hurumende yakaita sana Nuxim. Pano itwa yatinoti open tender. Makambani woita bid for the project. Vachiratidza unyanzvi hwavo uye kuti basa racho vachariita sei and cost yacho inenge yakamira sei. Saka izvi zvekuti tinongoerekana takunzwa kuti kune kambani inonzi Coven yapiwa tender yekuti igadzire pipeline in partnership ne Nuxim. Pasina yatingati due process. Hakuna zvazvinoenda kunura kunenge kuchiita nyika nekuti tinenge takuda kuziva kuti vanhu ivavo vakatsvagwa nani. Vakatsvagwa sei. Ndopa munozoona kuti even maprize emaprojects ivavo anenge akaitwa double kana kuti times three. Nechikonzero chekuti hapana openness, hapana kujeka, hapana transparency. Ndozvouri chete. Kambani iyoyo inenge ichingonzi Coven yekuBritain yakarejistwa kuBritain asi already tiri kuona kuti vamwe vacho vavaridzi vekambani ivavo maSouth Africans. Zvichida tikada kuti tsvagiridzei tinozoona kuti mune maZimbabweans varimo mugovernment imomo vari behind kambani iyoyo.
Haisi development here iyi vamaguru.
There's nothing good chinouya kubva pane zvinhu zvinoitwa murima. Chinhu chiri kudiwa ndechekuti nyika iite zvinhu zvayo zvakajeka. Uyewo zvekare Nuxim ikambani yehurumende. Saka titarisire kuti inopinda madeals akadaro parliament isingazvidzivi, parliament isiri involved. Tinenge tichida kuti parliament ipene nguruwo ione kuti zvinhu zviri kuitwa zvinobenefita nyika here kana kuti kwete. Asi kana zvakungoitwa kumusoro ikoko mamwe ma arms of government vari left out, handifunga kuti chinhu chakanakira nyika.
Chii chamunonyanya kutyira apa?
Nhau yemafuta inhau ine uori wakanyanya muZimbabwe. That's why muri kuona kuti kana paine business riri kuvandudzwa zvakanyanya muZimbabwe in the past 3 years, ibusiness rekuvaka maservice station. Matsotsi makoronyera vane access vari linked kumapoliticians vari kuvhura maservice stations nekuti vanenge vaine mikana, you know, the issue reserve bank, vachipiwa maloan, vachinotora mafuta, vachidhurisira vanhu price yefuel.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sangano reEuropean Union zvondorino rakapa mari inoita mamirioni matatu emapounds ekuBritain kusangano reWorld Food Programme kuti ribatsire zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumadhorobha nechikafu pasi pechirongwa charo cheSocial Assistance and Resilience Building Programme. Chirongwa cheWorld Food Programme ichi chinonzi chinobatsira nemari kuvagari ava kuti vakwanise kutenga zvekudya, uye munhu oga oga anenge achitarisirwa kuwana madhora gumi nemaviri emari yekuAmerica pamwedzi. Vaimbove mukuru weChristian Care Reverend Forbes Matonga vanoti danho ratorwa neEuropean Union rinoda kutendwa zvikuru.
Kutanga kupa kutenda kusangano reEuropean Union richishanda pamwe chete neWFP mukuuya kobatsira vanhu vakatarisana nenzara muZimbabwe. Idano rinoda kuti ritendwe zvikuru nepamusana pekuti hakupa chepaura ndewako. Saka zvinorakidza kuti European Union inodisa kwazvo nyika yeZimbabwe nekuti kune kwakawanda kuburikidza neCovid-19 kungadaro kuri kuda mari dzavo, asi vanoramba vachirangarira kupa Zimbabwe. Saka ichocho chinhu chinofanira kutendwa.
Tinoona kuti European Union yangobatsira nemari inoita 3 million pounds. Imari inokwana here tichitarisa uwandu hwevanhu varikuda kurubatsirwa?
Chokwadi chiripo ndechekuti imari shoma, asi ndizvozvo zvekuti kana uri munhu wokupuhwa haugone kupopera kuti amandipa ishoma kupuwa $12 per month, unaona kuti haikwane kutenga zvingadzi ma basics chaiwo, nekuti zvinhu zvakafanana na sugar zvacho vako ma $2 something, sugar chete 1 packet 2 kg, isingakwanise kuti vanhu vangave vashanu mumhuri vanopedza mwedzi vachisenzesa. Then kana kuzotarisa zvana sipo zvana mafuta nezvakadaro kuti zvinzi zvinodhonza mwedzi wese kashoma kuti zviitike, asi zvisinei zvinongotaura kuti vava nepekutangira kudya pavanenge vachitsvara tsvarawo kwavanenge vachitsvara ikokoko. Asi kukwana chaiko chaiko hationi iri mari inokwana kuti munhu angadaro achinzi akwana.
Saka pangaitwa sei vamatonga kuti pagadziriswe vanhu vavane chekudya?
Zvichida social welfare inenge yavuda kuti ichizopindawo iyo hurumende pachayo ipindirewo kubatsira vanhu vayo, zvichida nemamwewo masangano akadai semakereke angachibatsiridza patorf iyoyo kuti zvimwe ingatikwirirei kuti vanhu vakwanise kunyaso kukwana.
Vaimbove mukuru weChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunare kunyagire kuZumba naJonga Kandemiri weStudio 7. Zambia iri kuita sarudzo nhasi uye pane kukukudzana kwakasimba pakati pemutungamiri wenyika vaEdgar Lungu vebato rePatriotic Front nava Hakainde Hichilema vebato guru rinopikisa reUnited Party for National Development. Sangano reSADC harina kuendesa vaongorori richityira chirwere cheCOVID-19, asi vemasangano akazvimirira oga vakatumira vaongorori kusanganisira eZimbabwe. Mukuzeyanya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership Excellence Muzare Stabile Dewa avo vari kuZambia parizvino.
Turi kuno kuZambia kwatakauya kuzoobserva maelections waupibo kanoshanda nemadzimai anoita zvematongero enyika, Election Resource Center ne Southern African Human Rights Defenders Network, apo patiri kuda kuya kuzoona kuti maelections ekuno kuZambia ari kuitwa mune zvakanaka here murunyararo. So far tambobudawo muLusaka, tikaendawo kunzvimbo dzinengana Changwe anaKafuwe, but izvozvi kuchine runyararo. So tiri kuya tichida kutarisa kuti madzimai akwanisa here kuwana mukana wekuparticipatawo semacandidates and vari kukwanisa here kuzovhota murunyararo.
Zvii zvamaona pari zvino tichitarisa idzo nyaya dzemadzimai?
So far zvataona ndizvo kuti madzimai akawanda ndo akaregister as ma voters, but pamacandidates madzimai mashoma akwanisa kumira semacandidates sezvatirikungosangana nazvo kumusha kuZimbabwe. Izvezvi pamapresidential candidates pane 16, pa-16 ipapo pane 15 varume ne1 mudzimai. Tikazono mapolitical parties 5 achifieldawo madzimai as marunning mates avo.
Kunyaya dzekutsvaga rutsigiro dzanga dzichifamba sei?
Sezvamunoziva kuti tiri munguva yeCOVID-19, kuno kukwanga kusina marali anga achiitwa. Vanga vachiita maroad shows, makar rali nekukampenawo pasocial media, pamatvs nepamaradio. Hapana kuunganidzwa kwevanhu vakawanda kwanga kuchiitika, nekuti vanga vari kutyirawo kuti chirwere cheCOVID-19 chinozoparara. So seZimbabwe tatodzidzo zvakawanda kuti zvinotokwanisika kuti maelections aitike, manational elections chaiwo munguva ino yeCOVID-19. Sezvamurikungoziva kuti kuZimbabwe maelections ese akasuspendwa zvichinzi tirikuda kumbotraya kucontaina chirwere cheCOVID-19, but zviri kutotishamisa kuti dzimwe nyika, nzvimbo dziri padhuze neZimbabwe, vana Zambia, vana Malawi, vana South Africa vari kutoendera mberi nemaelections. So we hope kuti Zimbabwean government ichadzidzawo zvakawanda kuma neighboring countries avo kuti kuwanikwa kweCOVID-19 munyika zvireve kuti marights evanhu ekuti vavhote murunyarare vachituza maleaders avanoda zvinofanira kuita kuti vanhu vasuspendere vatadze kuita izvozvo.
Zvii zvamuri kushuwirawo kuti zviitike muZambia umo muzuva ranhasi?
Tinongo shuwirao Zambia kutive nezuva rakanaka pavanenge vachishudza ma local authorities avo, ma MP zavo na president munyowa ndichingo shuwira kuti vavote murunyararo madzimai abudo achino supporta mamwe madzimai. And shatimwe shataona ndizvo kuti election yacho inenge iri tightly contested. Pachange pane makwikwi makundano chaiwa akasimba pa president apo pa makandidates too. Ndo patinenge tiri kuona kuti pachanyatsoita makwikwi chaiwo akasimba semaonero atiri kuita tiri pano paground muZambia.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reWomen's Academy for Leadership Excellence muzvare Stabile Dewa vange vari parunhare kuLusaka, Zambia na Blessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nepenyuro yeZBC inoti dare remakurukota nezuro rakabvumirana kuti makereke anogona kubvumidza vatendi kupinda mumakereke kana vakabaiwa nhomba dzakakwana, asi vachitarisirwa kutedzera mirayiro yose yokurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zimlife.com rinoti amai Mary Mubayiwa avo vaimbove mudzimai wemukevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kunamatira vaChiwenga muchiri mukurambidzwa kuona vana vavo vatatu kwemakore maviri. VaChiwenga vakaenda kumatare edzimosva kuti muchato wavo ugurwe. Vachinyora paTwitter pavo nezuro, amai Mubayiwa vanoti vakaenda kwese kwese kunotsvaga rubatsiro nekumahofisi epamusoro-soro asi vakashaya angavabatsira. Chronicle rinoti amai Jane Ngwenya vachachengetwa paHeroes Acre nemusi wechishanu kwete mugovera sezvakange zvambotaurwa. Mutumbi waamai Ngwenya uchaendeswa kuHarare nhasi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko apo Studio 7, vateereri vose Studio 7. Ini ndinorwadziwa nemararamiro atiri kuita muZimbabwe. Ndikukumbiro muri yemuZimbabwe, please muzive pekuisa X. Ndofunga mane makore akawanda muchinyeberwa neZANUPF. Tasai zvakaita Zambia. Zambia yakaita makore akawanda ichinyeperwa naakafa Musuno avari president weZambia. Vachinotenga chingwa nemari yakazara mbara yachitenga rufu imwe chete. Tasai kuchinja kwakangoita chete president. Zvino muri kumbonzwa kuti kudii kuZambia. KuZambia hakusisina mbiri yeurumbo. MuZimbabwe avanhu tanyanya kutambudzika. Ona iwo vanhu, please chijeo maitiro mumbesowo zondo pana chanesa. Ndofunga pamwe zvinhu zvingaite zvakanaka. Avana munangagwa havana basa nevanhu.
Mazera sei vari kuti pakurira chirongwa chino. Mazera sei nezasirabhoish notenda vari kuti panhau dzezviro zvemazvokwadi. Tinotenda nawe takuwara nemareti kuZimbabwe. Atakuwara nemareti mareti ashata. Hurumende yambotigadzirisira wepapo tozvi tinochema.
Vakomana vakomana paAmerica apo zviri kudii apo paAmerica apo? Nyuzi tiri kudzinzwa. Itai basa akomana, tode kuti basa riitwe sebasa. Ndo zvatakamirira izvozvo. Notenda maningi nezvamunoita. Hatina zvakawanda zvatingaita kutaura, asi takumbirira kuti imi murambe michende mberi mufumure zvakaipa zvinoitwa zvose nenyika tichiona.
Makadini pastudio 7 nemhuri yeZimbabwe yapo. Ini hangu ndovambozivawo pamusoro peMDC Alliance neMDCT kuti bato reMDC Alliance kana reiti rakazvimiririra, but maMP acho nemakandela erikolwa nebato rimwe ndai joiri kuti MDCT zvinombotaurei imeti makazvimirira MDC Alliance ndivo zvinotaura izvo kuti MDC harina future muZimbabwe munomu kuti kana imwe meikwanisa kubvisa muparlamendi kana kubvisa pakanzera ndi monzora kutotaura kuti ndiye anoreda MDCS kana zvisiri izvo sei meitenda kurikhulwa namonzora ndinofunga kuti dei maitano zvinoita kuti nyika iendere mberi musiye zvekusoropodza zvinongoita zvekungosoropodza kuti zanopiefu yazoraida md
baba hwande makadiko nevateereri vose ndivamwe mufundisi regai nditeni tine basa guru ramunoita da kutenda zvina titemavelasi basa guru ravanoita ndoda kutaura nhau yakataurwana vakenneth mutata vanga vachiti makereke ose ane dambudziko atiti makereke ose ane dambudziko ngatimirei tisavanda mhosva nechigunwe ngavataure kuti kereke ikajohani marange maitiro avavo nemanamatiro avo akaipa nokuti kana vakati makereke ose isu kereke kwatironamata hatitenderi kuti vanhu varoore vana vechidiki tinokurudzira kuti vana vaende kuchikoro vaende kumayunivhesiti vakure kuti vazive ramangwana ravo uye futi tichikurudzira zvekuti varume umwe naumwe ave nemukadzi umwe chete nokuti kereke ikamarange kubva kare nakare singokura munhoroondo unoona murume ane vakadzi 4-7 kana 12 vamwe vachipeisira vachiita zvokuti tarota mwana achitogwa saka kana vamatata vachiti makereke ese ane dambudziko aiwa isatendera ndai
mangwanani akanaka mangwanani mangwanani pastudio 7 aiwa tinokudai vashamarari vose vestudio 7 nevateereri vacho tinokwazisai muzita rashe jesu ndichiti haleluya ndinode kuti titaurewo zvatinoitirwawo nevarume vanonzi vana mwonzora nechiMDCT chavo kuti daka ravo idaka rudziko risingagumi shungu dzavo ishungu rudziko dzisingaperi zvavanotinangananga neMDC Alliance yavanoramba vachingodzinga makanzera avo vachidzinga maMP avo zvavaita pachipinga apo vakomana ko kana muchingoda ZANU-PF yacho madiko ungoijoina ingobuda pachena akamungojoina ZANU-PF yacho ini zvakangonaka wani pane kunyepa kuti muri opposition yeti muri ruling party zvinobatsirei masimba muri kudzorera kuZANU-PF inoziya kuita madiro muparliament yaakuita madiro papabumbiro rebiro mitemo ichichinja ichiamenda madiro ayo imi chiiko chatinoitirwana namonzoro vana vezimbabwe nguva inokwana ngationei opozisheni yedu yasara munyika nyimwe dzese apasina basa ngatimirei napabachamisa ndatenda hangu
vanhu vestudio nhau motipa dzakanaka chose but vakuburitsa mavoisi evanhu apa potadza kuti mune vanhu vamunongogara makati ava ndo chaivo chaivo munoburitsirwa mavoisi so ipapo ndopama kutotanga necorruption because kugara nogara chirongwa chenyu chichazoteregwa navanhu vashoma shoma because nekuita kwenyuko buritsai muchichinjanisa vanhu vanhu vachinzwikwa vese vanenge vachitaura pastudio
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri moita mwoyo murefu nekuti tinogamuchira maaudhio enyu akawanda zvikuru tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica kambani dzesocial media dzeYouTube neTwitter dzambomisa nhengo mbiri dzeparamende muAmerica kuti dzishandise makambani aya YouTube neTwitter dzavhara mikana yokushandiswa kwekambani idzi naSenator Rand Paul pamwe chete naamai Marjorie Taylor Greene vachipomerwa mhosva yokunyora zvemanyepo pamusoro pechirwere checovid-19 Senator Paul vakanga vanyepa vachiti mamaski haana chaanobatsira pakudzivirira covid-19 ukuwo amai Taylor Greene vachinyepa kuti mamaski nekubayiwa nhomba hazvina zvazvinobatsira mukudzivirira covid-19 vaimbove mutungamiri weamerica vadonald trump vane nyaya yakamirira kutongwa kumatare edzimhosva mushure mokumangarira makambani e Facebook, Twitter ne YouTube vachiti vakachorerwa kodzero dzavo. Asi vanodzidzisa zvokutapa nhau pa University of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vanoti makambani aya akatsigirwa nemitemo yeAmerica.
Chinhu chiri paFacebook ikambani aisibazi rehurumende, iprivate kambani yakaprotect, inochengetedzwa neinonzi Second Amendment. Kana une mhosva yauda kupirwa neFacebook, zvinonzi enda kukoti. Ndokunopedzerewa zvisizvo. Ava vana Biden vana Trump zvavari kutaura izvi kungotaura semapoliticians ka, asi iprivate kambani dange ranga riri bazi rehurumende hongu. Waigona kuti musaiti zvakati kauti itai zvakati, hapana chimwe chavangaite ngekuti hapana murawo unoti iwo Facebook wanopambadza zvakadai nezvizivi zvakadai. Kana uchiti wari kutaura manyepo, chienda kakumatareo eti mhosva, onovapomera mhosva kuti wari kunyepa. Kana wavapomera mhosva kuti wari kunyepa, kuvamuvamu wari kunyepawo zvekare ndiwo wege here wari kunyepa weFacebook wacho. Kune mapato akawanda chaizvo ari kupambadza zvinhu zvokunyepa, chaenda wasi kupambadza neFacebook, wakupambadza nedzimwe nzira. Saka ukatongesa weFacebook uchitongesa munhu wese wese. Pane murau unochengetedza umuwani weFacebook neweGoogle neweTwitter. Uyu murau wacho unoti iwo watungamiriri wemakambani dzakadaro seFacebook haangapuwe mhosva pamanyepo anyorwa nemumwe munhu asiri Facebook. Asi dai zvakabva kune vanhu weFacebook wacho iwayo yehongu, asi zviri kubva kune vamwe vanhu vanongoshandisa Facebook kupambadza nyaya dzavo. Saka haangapiwe mhosva. Chakazoitira gora rapera ndechekuti kwakawane kutsutsumwa chaizvo nemanyepo awa Trump zvekuti weFacebook pachavo havana kuunzi nemadare itai zvakati, ivo pachavo vakatangisa manje kubvisa waTrump kuFacebook nekuTwitter nezvisizvo. Asi hapana murau waungashandise kupa vanhu veFacebook mhosva. Wakatochengetedza wakazonepo. Ne murau unowachengetedza kuti wasapambadzwe mhosva nemanyepo anoshambadzwa nevamwe vanhu vanoseenzesa Facebook. Zvakafana nekuti ukapinda mubhazi onyepa, mutyairi webhazi iyo haungamupe mhosva yekuti watyaira bhazi, watyaira bhazi mune munhu anga achinyepa. Ndozvakaita Facebook iye zvino.
Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mana nemumwe vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Zimbabwe iri kugadzirira kuvaka imwe mbombi kana kuti pipeline inobva kuBeira kuMozambique kusvika muHarare. European Union yapa mari yokubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumadhorobha nechikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.